Panda kaenda kumusha Nagano funza mama Muno mudaere murora
Rufaro
Panda kaenda kumusha Nagano funza mama Muno mudaere mwana
Rufaro
Moyo wangu taura Taura hidi usanyepa Muno dani Taura hidi usanyepa Uno mudaere mwana wii
Rufaro Rufaro
Ndiye
Rufaro
Ndiye
Rufaro
Mamuona
Rufaro
Ndiye
Rufaro
Mamuona
Rufaro
Ndiye
Rufaro
Mamuona Upe avo anoshaya Vaone kuti unerudo Tia
Sunungura chiso
Vaone kuti unofara Sesi tara wakapiwa
Rufaro
Engezera chirongo
Vaone kuti auzi nyope
Unoshanda
Vaone kuti hauzvikudze unetsika
Chakanaka pururutsa
Vaone kuti hauna kodo unoyemura
Rufaro
Ndiani
Rufaro
Ndiani
Rufaro
Ndiye
Rufaro
Ndiye
Rufaro
Ndiye
Rufaro
Ndiye
Rufaro
Ndiani
Rufaro
Ndiye
Rufaro
Ndiani